Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo, ava kutosvitsa gore, uye kuzotambira muzukuru mutsva nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai, ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai, uyezve muri kushanda navo sei kubva masvika imomo muZimbabwe muchibva kuCanada?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa saCoach Fran, uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu, dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu, uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri, uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice, uye ndiri gwenyambira, asi handina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirawo vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi, dingindira raivere kuti tishandise masaisai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita, takaita mumasaisai, tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimiririra uye vanongofara chero zvakaoma sei.